ichokwadi ichocho nekuti nyika idzi tine ushamwari nadzo senyika dzatakavakidzana nadzo, asi tinoona tichitarisana nematambudziko ekuti isu vemuno muZimbabwe tikange tichishanya kune nyika idzodzidzi tinenge tichishushwa pamabhodha paya paya, kunyanyanyanya pabhodha reBite Bridge kudivi rekuSouth Africa. Vanhu vedu ndivayambuka kuenda ikoko vanoshushwa pabhodha ipapo zvisingaitwe kubatwa fanika kunge mhuka, asi kana ivo vachindouya kudivi redu tinovabata zvakanaka. Saka takatora komiti yangu tikaenda ikoko tikanotaura nevakuru vacho veimmigration paBite Bridge. Tabva ipapo tikaenda futi kuPlumtree, vanobatwa futi fanika nhapwa. Kune mombe dzakabiwa dzikaenda kuBotswana nevanhu vekuBotswana. Varidzi vemombe vakaenda ikoko. Pavakaenda ikoko ndokuenda kunoona mombe dzavo, vakati aiwa idzi mombe dzedu, ende vakanga vari mapurisa ekuno kuZimbabwe. Asi vari pakati pekutaura kuti idzi mombe dzei zvikanzi hakuna kwadzinerera ndobva dzapfurwa. 51 mombe dzakapfurwa. Tobva ipapo kwozoita mumwe nyaya yati kuongorora iye zvinezvi, nyaya hombe chaizvo yevana vechikoro vari kuCyprus vari kubatwa futi zvisingaite ikoko kuCyprus. Saka ndozvinhu zvatiri kutarisana nazvo pari zvino izvozvo.
Saka matimamboedzawo here matanho ekuti mugare pasi muchikurukura nemizinda yenyika idzodzidzi?
Nyaya iyi takaisvitsa kuna Vice President vamunangagwa, ende iye zvino izvi nini komiti yangu ichaita musangano neambasada weSouth Africa naambasada wekuBotswana. Tinotori muchirongwa ichocho kuti tisangane navo. Kana tisina kunzwisana ipapo tichaona kuti tasvisa nyaya yedu kuna minista wedu weforeign affairs kuitira kuti ataurewo namaminista ake eforeign affairs ekune nyika idzodzidzi. Asi panyaya yandataura yevana vedu vari kuCyprus ava takatotaura nemumiriri wenyika yeTurkey ari muZimbabwe. Saka vari kuongorora nyaya iyoyo kuti vaone kuti zvakamira sei.
Tiri kuzwawo kuti vana veZimbabwe vamwe vaakutya kana kuti vaende kunomutsiridza mapepa avo ekuti vange vachigara muSouth Africa nenyaya dzekubatwa kwavari kuitwa vanobva vangosungwa nezvimwe zvakadaro. Muri kutarisawo here zvichemo izvozvo?
Tiri kuzvitarisa zvichemo izvozvo, izvo zviri kuongororwa navachombo nenyaya iyo. Vari kutaura noumwe wavo kuSouth Africa, vozotaura futi tina minista muhadhi vari kutaura futi nevamwe vavo kuSouth Africa panyaya idzodzo, nokuti inyaya iri kutonetsa iyoyo.
Tichitarisawo munyika yakaita seSouth Africa, vazhinji vacho vari kupomerwawo mhosva dzekunzi vari kuita zvechimbavha, kutengesa zvinodhaka zvechifambi nezvimwe zvakadaro. Muri kutarisawo here zvichemo zviri kupiwawo nenyika iyoyo zvichipomerwawo vana veZimbabwe?
Aiwa, izvo zvichemo tinozviziva, asi havasi vanhu vese vanoenda kuSouth Africa kunoba kana kunoita zvechifambi kana kunotengesa zvinodhaka. Aiwa, pane madzimai zuva nezuva paSouth Africa paBite Bridge panobuda madzimai nemabhazi vanenge vachienda kuti vanotenga zvinhu zvekuzotengesa kuZimbabwe kunoku kuti variritire mhuri dzavo. Saka vanhu ivava ndingangokupa mastatistics ekuti about 9-10,000 maZimbabwens anobuda every day achienda kuSouth Africa kunotenga, ende tikunosiya mari ikoko, tikunosiya maranzi, tikunosiya maUS dollar kuSouth Africa. Ende iye zvinezvi ukaenda paMessina taundi iri padivi reBite Bridge apo vari kufara zvikuru ipapo nemari dzavari kuwana kubva kune vanhu vedu maZimbabwens ari kuenda kunotenga ikoko. Handirambe kuti kune vamwewo vanoenda ikoko vachinoita zvisina kunaka, zvinenge zvisina kurudzirwi, asi havasi vakawanda. Avo vashoma dzagara dziri mbabva, vamwe vagara vachiita zvechifambi. Saka hapana chatingati tingasvora panyaya dzekuSouth Africa kana vachitaura izvozvo, asi kwete kuti maZimbabwens ese anoenda kuSouth Africa ari kuita izvozvo. Ipapo tinopokana napo.